manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethunela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotaridzirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare repamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yekukatai Al Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzeuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1/10 here kana kuti kwete yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita seari pasi pesangano reHelen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvotonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutariswa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abatatsa chigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda.
Chatingataura ndechekuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitai ikaitawo applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananu vaito advocate vaitore nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyatsoona zvedu kuti mapera achachafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyatsopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyatsovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyogwa pai zvinenge zvakanyogwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyatsopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudaromo, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Muna mato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Cherowo ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kuti tidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara anofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda vari parunhare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomishen yeCSIPEN vaShepherd Ngandu vati vachamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakuna zvemumwe akanominatwa kunze kwavo. Ndo chimiro chiripo ichocho.
VaNgandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndezvekuti kati menyika yose mawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviko kumberi zvinosanganisira vetting ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya makandidates akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra
vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe
kune vamwe vachichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities tokufunga kuti dai mati itoungana kuchiende kukanzuru tiende kuparamend
vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kufara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa
kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe izvozvo zvinozotariswa futi pabetting process yatataura iyaya kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa
mukuru weplatform for youth and community development vaclaris madhuku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapati rezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo
vazhinji vanoda kuti vange vachikwanakwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge wato mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection saka ndokuona kwandiri kuti kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera
vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTCCC chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa
kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva chine pachakanakira chine pachakaipira asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu pachabuda mbambande pachabuda simbi dzavanhu
ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada muzvari Francesca Mandea vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupadzidziswa kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo, ava kutosvitsa gore, nekuona vakoma, nemunin'ina, nehanzvadzi dzangu, nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai, ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi, ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa. Sa coach Fran. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu, dzekurwadziwa kwandakaita, uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach munyori wemabhuku mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. Asi ndiye andina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunaro muHarare naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMunangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyanzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vateereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics, kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa ishi Jesu Kristo kuti vafire zvivi zvedu, vave dira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo pasta, regai tinzwe kuna Bishop Kanyanzura.
Ndinowirirana chose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwane pavachienda papeupit. Saka vapapeupit vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu where their soul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima, vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa, vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi, inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichirevaizvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite masloganu nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristo, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzira, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
Hongu, ndiri kutsigira sekutaurwa naBishop Matinenga kuti dambudziko riri kuvatungamiri vemakereke vanobvuma kuunza mapolitikeni pamapopiti pavo, asi regaindiwedzere nichitiko ivo mapolitikeni vacho vane dambudziko zvakare. Nazvino mapolitikeni vakawanikwa vachienda kunomira pamberi pevanamati vachiita maslogani avo vachitsvaga mavhoti, vari kutosvibisa kereke yaMwari, vari kusvibisa nzvimbo yaMwari sezvakaita mbeusha dzamarimwe zuro kuti kwakanzi nhasi chaiye waisiwa pachikero naMwari waero maboko kuvapera akafa usiku ihwohwo. Saka vatungamiri vemapatisa pavari kuenda pamberi pemaungano vari kutotsvaga chituko kubva pamberi paMwari, vanotukwa naMwari. Then toenda pamubvunzo wamandibvunza kuti munozvipotsanura sei kana tiri kukereke tiri kuparidza shoko raMwari, zvakasiyana nekutsvaga mavhoti. Saka ndiwo mutsauko uripo.
Pastor Matinenga, munoti
Bishop Kanyenzura vataura zvakanaka, zvakanaka chaizvo chaizvo. Kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinoita sedunga munhu.
Bishop Kanyenzura, tipete chirongwa, munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopedzisira vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika.
Tikatarisa mapurofesenzi vari kuuya nezvipo, zvipo zvavo zviri kubva kuti ivo zvinotipa mari dzero dziri kudiwa dzebhoni. Ipatinoona kuti mumwe munhu ari kupiwa 205,000 for example, yabva kupi? Saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yaMwari. Imba yaMwari inofanira kumira yakazvimiriri.
Vanga vari Bishop Parire Kanyenzura vekereke yemirira yeJehovha Apostolic Faith Mission, uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party, vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International, vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika, nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ. Tirogamuchirai nemufaro muno muStudio 7, President vaChapman.
Thank you very much. Ndozvitenda chaizvo kuti matimba aita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa, tiri vapenyu. Regai tikande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuboona kuWorld Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya kuzounganane nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei, machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei mutemo wekubata mari. Izvo tiri kutoziva kuti zviri kutonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tiri kudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition, panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona? Nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu zvisi tasvika, hurumende yeZimbabwe hatisati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa vakubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika, ndipo kanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman. Vangada kuziva kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman, ndiri muZimbabwe, ini ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuChinoi. Ndiri nhererawo, but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo. Saka inini ndiriwoto mugeto youth akabva kuChinoi, tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitanga kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopihwa chipo nerudo reZimbabwe. Saka tichiramba chingovaka nyika kudaro.
Vamwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika, vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvo?
Ya iyo na iyo inoda ngo yakambo rebesa mbichana andifunga china jojina but tikatenga kutarisa iyo mabacha acho iwaya tukiona kuti vamwe vakutochengeta nzvimbo havasku shedza vamwe kuti vapinde vachishanda vese vachimbo tenza kuti pamwe uye ane ma ideas ake anogona kushanda izvito ma adopter vakangochengeta vachitya kuti pacha penetrate vanhu vanyowana saka isusu patakazotenga kutarisa kuti aiwa tirikuona kuti vamwe vari ku side yakarebesa stereke pamwe vari ku conservative right vamwe vari ku ku left isusu tabatati aiwa ngatigadzire chinhu chiri pa center chiri pakati kuti vamwe vese vanenge vari pakati vakatowandisa kupfuura vari ku extreme left extreme right saka isusu ipapo ndopatakatanga kuti aiwa ngatigadzire mutemo wedu we constitution ye DUZ kuti vari pakati vasingaone nzvimbo iri ku one side kana iri kuzano kana iri dzimwe opposition vanogona kuunganidza pakati pe DUZ tichisangana ipapo isusu totora maideas anobva kukwese tichitarisa kuti nyika inovakwa sei because tinozviziva kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana siyana vamwe ve dzimwe matribe vamwe ve religion vamwe isusu vane ganda rakambosiyana siyana but kuti Zimbabwe vano kusangana pakati ne nhau ye DUZ ne constitution yedu
tichiona kuti muchangopindawo mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo vamwe vatove nemakore anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika muri kutambirwa sei nevana vezimbabwe
tirikutambira zvakanaka Sitereke kwese kwatiri kuenda kuti famba munyika yezimbabwe vari kutofara kuti tiri kutosvika tikaendawo ikoko kumatebeleland tikagamuchirwa zvakanaka tikaendawo kumanikaland tikagamuchirwa zvakanaka tikaendawo kumasvingo tikafamba zvakanaka saka ipapo tiri kutogamuchirwa zvakanaka Sitereke vanhu vari kuda zvinhu zvinyowani vari kutoona kuti ava vari kutotamba vese even tikatanga taura nyaya dzemuparliament chaimo mari idzi dzakapiwa dzimuna Christmas dze40,000 vanhu vachitambura kudaro Christmas vava kutoona kuti zvepolitics zvekudhara vanhu vangoramba varimo tichengeta nzvimbo vava kuda zvinyowani kuti zvitange kufamba kuti nyika itange kufamba saka tiri kutogamuchirwa zvakanaka Sitereke muzimbabwe
pari nhasi vachapman nyaya iri kunetsa muzimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe zvisiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera imi munoionawo sei nyaya
munoziva ka nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muzimbabwe yakatowandisa Sitereke but handifunge kuti semazimbabweni ipapo patiri so tichisvika pamaelection aya pane nhau dzakawandisa Sitereke delimitation report chingataidza voters roll nedzimwe kubata zvokuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisi kushanda mutemo vanhu havasi kubatwa even tikatarisa kugara pane vamwe vaitoziva zikanwa kunzi vaito imomo corruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichiramba ndichikumbira mazimbabwe kuti madecision atova kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yezimbabwe tinofanira kutiita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvichionekwa kwese kwese the whole world iri kutoona zviri kuitika muzimbabwe isusu macitizens tikasabatana tikataura kuti tada kuchinja nyika handifunga kuti tichogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension tikatarisa kuti nyika haisi kuvakwa tikatarisa kuti mayouth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenge taura nyaya dziserious tichipinda apa pamaelection
ndomboda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu chivhari chirungu
atomboona pamberi tichine basa even madesk bios announcement muna August tinoziva kuti isusu kuchishanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dzehope and opportunity and prosperity
tinotenda zvikuru nhasi manzwa mega kubva kuna Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa redemocratic union of Zimbabwe kana kuti DUZ vatitsika pano panhepfenyuro yedu yestudio 7 muwashington DC muchirongwa chelive talk women's round table na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare Au Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nekusiyamina Gaino Gumedi Saidi.